Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikumi 2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Varairidzi vepaMidlands State University vakazivisawo nezuro kuti havachakwanisa kuramba vachienda kumabasa sezvo mari dzavo dzisingavakwanire. Grain Millers Association inoti ichiri kuongorora kuti hapana vemabhizimisi vari kukudza here mitengo yezvinhu. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende mumapoka akawanda vanonzi vave kuronga kukanda mapadza pasi vachinyunyuta pamusoro pemihoro yavo iyo yavanoti haina chaichatenga. Varairidzi vepachikoro chepamusorosoro cheMidland State University vakazivisawo nezuro kuti havachakwanisa kuramba vachienda kumabasa sezvo mari dzavo dzisingavakwanire. Varairidzi ava vanoti mihoro yavo yadonha zvekuenzana nemadhora mazana maviri emari yekuAmerica vachiti haina chaichaita. Vashandi vepachikoro chikuru chemunyika cheUniversity of Zimbabwe vanonzi vari kuchemawo vachiti vanoda rubatsiro rwekupekugara zvekudya pamwe nehuni kuti vakwanise kurarama zuva nezuva sezvo zvinhu zvisingavaitire zvakanaka. Varairidzi vesangano reATUS pamwe nevashandi vemuzvipatara zvehurumende vakatotangawo kuramwa mabasa. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dziri kutangawo kuramwa mabasa svondo rinouya. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Zhou vanoti chiri kurwadza vashandi ndechekuti hurumende iri kuramba ichiita sepasina zviri kuitika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. I think dambudziko ranetsa hurumende kuda kuvanda nechigunu. Hurumende inofanira kuti igare pasi nevashandi ichitaura chokwadi kuti zvinhu zvingaenderera mberi sei. Ende zvinhu zvinodawo kuti munyika muve nerunyararo, muve nedialogue. Ndoo zvingapa kuti zvinhu zviende mberi nokuti mari dzavashandi dzakarohwa neinflation dzasvika pane yatinoti starvation wages. Hadzikwani kana kuti dzilaste zvadzo one day. Kuvarairidzi in particular mari yavo yakukwana kuti vaende kubasa zuva rimwe chete. Asi dambudziko ranetso ndokuti maisakainzenza vanova gurukota rehurumende vanotori kujinivha izvo vachitoramba kuti mari inotambisa vashandi vehurumende imari inokwana. Saka dambudziko ratava naro idambudziko redenial kana dambudziko rokumaneja crisis pane kuti vanhu vagare pasi vataurira nechokwadi. Saka hationi vashandi vehurumende vachikwanisa kuramba vachienda mberi. Vhiki rinouya tiri kutopinda pagiya redzvuku chairo nokuti vashandi vehurumende varairidzi vatotaurira naizvozvi maorganization akawanda kuti varairidzi varamwe mabasa. Saka vhiki rinouya tichaona muzvikoro musina zvavo varairidzi. Mauniversities, macolleges, maschools aangoenda pane yatinoti stand still. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Takanga takanzwa hurumende ichinzi yakakuvimbisa yekuti muchapiwa mari muna June uno. Takazonzwawo gurukota rezveupfumi vaMutuli Ncube vachinziwo vari kuti aiwa hakuna chivimbiso chakadaro. Pane zvamati mazonzwa here zvitsva?
Hapana chitsva tatanzwa, but ndodambudziko rinotaridza kuti unohwanda kuti ihurumende imwe chete here inokangamwa chazuro nehope. Vakataura kuti by June mari inofanira kunge yawedzerwa yavashandi. Astonga finance minister wanoa hiyo kuno bambari wa chara uta hakuna mariri kuya prandeo kutiamba na majaka kufasina mbura ene chota kuona na magara pako ya mbukari wizino kuti asinga pezi nguwa edi chingo nzitaike niyo build vango wakita luse niyo build
asi chikuru chiri ushoropozi kwa uo nevamwe show inye kunzi ashandi wa hurumende zvikuru varairidzi muri kukundikana kutaura nezuri rimwe chete munoti
hatikundikani dambudziko riko ndiro kuti hurumende inozva kuti inotadza inoinvesta pakucreata mamwe maorganization anoti katada kuenda kustrike ziradzeso kuti tiri kukundikana hapana chinobuda kana hurumende isunga negosheti pachokwadi hurumende inofanira kunegosheti navashandi vehurumende ichishandisa section 65 inotaridza kunoita anonzi mabinding negotiation ende manegotiation anofanira kuita matarticet rokutanga tiexchange mapositin papers toita mamwe maviri tobva tareacha agreement asi hurumende haina time frame yenegotiation ndiyo zvekare inoinvesta kupa vamwe mari kudistepa urongwa hwakanaka hwekuti sevashandi vehurumende tiwane mari saka handifungi kuti varayiridzi navamwe vashandi vehurumende havana kubatana asi kuti hurumende isina mari ndo inoinvesta pakuti icreate mamwe maorganizations anopa kuti tione sekuti hatina kubatana asi urombo nzara zvichatibatanidza kurwisana nehurumende unova muvengi wedu
avo vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe vatakavashira zvou vari parunhare kumasvingo najonga kandemiri westudio 7 Sangano reGrain Millers Association rinoti richiri kuenderera mberi nekuongorora kuti hapana vemabhizinisi vari kukwidza here mitengo yezvinhu zvavari kuvatengesera zvakaita semupunga, chingwa uye chibage. Izvi zvinotevera kukwira kwakanyanya kwemitengo yezvinhu nekuda kwekushaya simba kwemari yemaRTGS. Nhasi zvinonzi dhora rekuAmerica range rava kutengwa nemadhora 10 emaRTGS zviri kupa kuti vemabhizinisi vade kuwedzera mitengo yezvinhu kuti vawane chouviri. Mukuzeyanya iyi, Blessing Zulu abata mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vaGarikai Chaunza.
Ichokwadi chirongwa chedu chevanhu vari kuongorora mitengo chiri kuendera mberi kwandiri kuita nemiparizvino ndadzoka zvekare kuvulawayo ndiri muguta revulawayo kwatanga tichipinda pagraund nevatore nhau this time vachiva vakaratidza vachionawo kuti zvichokwadi mapresbundas ari kupinda achitarisa mitengo yezvinhu zvakaita seupfu sod raisi pamwe chete neflower zvatinogadzira chirongwa ichiri kufamba zvakanaka ndivo tave musondo rechipiri kune mamwe madhorobha kwarari takapinda musondo rechitatu tiri kutarisira rusondo runouya tichazenge tichicompila ripoti yakazara tichikuzivisa inyika yese kuti ndezvipi zvatasangana nazvo asi pane zvinhu tiri kuona kuti vezvitoro vatakawirirana navo mitengo yatakawirirana nayo pano neapo vari kuedza kutevedzera
asi pane vamwe here vambobatwa vachiwedzera mitengo iyi zvamusina kuwirirana navo
semetora ndaita kuti mapurise minitas vedu paari pagraund vari kukombaira maripots vachizouya navo kuhead office kuhead office ndokwatichazenge tasinyatsotsanangura tichinyatsodongonodza tochiona kuti zvabuda ndezvipi ndopachakwanisa kunge tizokupai wandu kana kuti udzamu hwezvatinonge tasangana nazvo zvatasanga zvasanganikwa nazvo nemaprize monitors edu pari zvino handikwanisi kuti nditi ndichauri kuti pane vataona here vari kuchaja zviri kunze kwemwero kana kutingati asi generally kufamba kwataita nhasi ndopatatanga kutopinda tisina vatore nhau vaonawo zviri kuitika mutura asi pataona nhasi mumulavane patati vatore nhau aiwa vazhinji vemavestoreri vanonga vari kuendera nezvatakawirana navo.
Muchatora matano api kune vanenge vabatwa vachiwedzera mutengo zvamusina kuwirira navo
sekutaura kwataka mboita tichitanga chirongwa chizvo isu zvatichaita nezvekuti vezvitoro tikaona vachinge vachichaja mitengo yatinange takawirana navo tinodzoka zvekare kusangana nevamirira takasainirana naro memorandum of understanding Confederation of Zimbabwe Industries. So at one I know the meaning in Arkusha get a now. Yo, do I shall not wait a scene one wow. As issues that check out semamilas, financial that two monitors, so go qualify good, no, you don't know to move forward. I got to Maria Kaji, which I can my own order. Teachers will be Sako Apa, a Zira is to do, Zirango Sakuan Sako. Kuapa isu isema milas kana kuku tabata o ewe dunia mguzeru mamilas angelunga chenge sirao ewe sturewa o nemari ya sinonge tataka taka ya uirana sinu vatata o kutimila ni ingita kublikista atisha kukua lita haku yola samba kana mgmb kutusa kwa nsiku wana chibake chikutu mgo chikaira ushinji
mbunze kupe zisira tukunzuko o kuti company yellow birds kublawe kwa muru kwa ya varwa icho kwa diri mbunze kwa wani masho kwa
andi na kuingia sangana na uma shukuli na kufara kuima beka kimsara wanaita kuima beka wana kwa ni sangano yera ndugu andi ndugu dota wana utawala sanga nyanya ni watu zinao ndugu amka kwanza kwa baada wana kuna kutana kurehe kuti zufamba si kwa ngo asija tunda zisa njuku ti flower ya ui ni wheat ya uya iriku ya kutanga sote moja chenge chona wheat chipinda unda kuti ma mawagozi inara zeti kutuara kwa ndiru kutai zezi ichipata pata kutoloda mwiti kutuengi chiu ya kunungu saka mshawana o flower ichinge ichitu wandei mkustoro pangochipi miku mabeka changi chwa supply
mutauririwe Grain Millers Association of Zimbabwe vagarikai cha unza wange variparu nare kublawayo Nasi china chikumi 20 nyika zhinji pasi rose dziri kucherechedza zuva revapoteri zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muupoteri buSouth Africa zvinoti hapana chekupemberera sezvo muSouth Africa muine nhamo dzamowo mutori wedu wenhaumo Blessing Mjoma anotipa nyaya iyi
Zimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti South Africa haisi kuremekedza zvibvumirano zvayakanyorerana nemasangano akaita seUnited Nations pakuremekedza kodzero dzevapoteri. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrant Support Network vaShelton Chiyangwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zuva revapoteri rakakosha vari muupoteri muSouth Africa vari kubatwa neseri kwerwoko.
Kana tichitarisa munyika muno meSouth Africa kuti titi vanhu vakauya kuzopota. Kera baru kubatuwa zakanaka tukone kudaru chero zetu nge tichipembera kuchingere kwa kodzero dzavo
Mutevedzeri wa sachigaro musangano reZimbabwe Exemption Permits muzare Gladys Mangwende vanoti sangano ravo rinofarira urongwa wedonzo revapoteri asi vanoshungurudzwa nekusatevedzwa kwekodzero dzavo
Organization yedu inofarira urongwa wedonzo revapoteri asi tine dambudziko nekusatevedzwa kwekodzero dzavo semuyanzaniso musauti Afrika pane vari paupoteri vari kuneteka pakudzidza nekuti vari kunzi panodiwa mastart permit vanomaona sei mastart permit acho ivo vabereki vavo vari paupoteri
sachigaro wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanoti zuva revapoteri rinokosha munyika yeSouth Africa sezvo mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muupoteri
zuva rekucherechedza vapoteri pasi rese reWorld Refugees Day rinokosha chaizvo kunyanya munyika yeSouth Africa mune vapoteri vakawanda zvikuru sei vanenge vachitiza kushungurudzwa kutambudzwa nekutiza rofu kunyika dzavo zvinokosha kuti vapoteri vazive kuti pavanenge vari munyika yeupoteri vane kodzero
chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGeorge Manyika vatsigirawo mashoko ava mavhinga vachitiwo zuva rinokosha zvikuru
ndatenda zvikuru nezuva reWorld Refugee Day ndachikumbirisawo hurumende yemuno Home Affairs dai yakwanisa kurerutsa mutemo vanhu vakwanisa kutorawo mapemits vakwanisa kutorawo maasila ende uyezve kune vava vari kuda kurinyiwa zvatomawo futi kuti vari kutadza kurinyiwa vari kutadza kupiwa nyangwe mapemits nyangwe maasila saka dai varerutsa mutemo yavo iyoyo
vaGabriel Shumba sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vakurudzira masangano akaita seUnited Nations, African Union neSADC kuti avheneke zvakadzama kubatwa kunoitwa vapoteri nenyika yeSouth Africa kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe.
Izuva ratinoremekedza waisu seZimbabwe Exiles Forum. Chikuru chatinoda kukumbira kuSouthern African Development Community, African Union neUnited Nations pachayo ndochoveneka mabatiro anoita Republic of South Africa zvizvagwa zvenyika dzakaita sokunana Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Nigeria nevamwe.
Mukuru anoona nezvevapoteri mubazi rinoona nezvemukati menyika muSouth Africa, vamandla Madumise, vanoti bazi ravo rakakumbira rubatsiro kusangano reUnited Nations Human Rights Council kuti ribatsire kugadzirisa matambudziko avari kutarisana navo mubazi ravo. VaMadumise vati mukupera kwemwedzi unotevera, bazi ravo richange rave kuziva kuti chii chinosungirwa kuitwa mukugadzirisa matambudziko aya. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu zvakapotera muSouth Africa zvichipomera hurumende mhosva yekuzvishungurudza, asi hurumende inoti vamwe vangange vachienda havo kunotsvaga mafuro manyoro. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Chombo tarisa zviruma pepanau anasi. MuHerald mune nyaya pamusoro pemukuru wekambani yeNational Pharmaceuticals vaNewman Madzikwa, avo vakatongerwa mwedzi gumi nemina mujere mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekukwidza mitengo yemishonga madiro. Izvi zvinonzi zvakaisa ruzhinji rwevanhu pangozi. MuChronicle mune nyaya pamusoro pekushaya kumumiriri wemangwe muparamende vaObedhingwa Mguni, avo vakashaikira kuWest End Clinic muHarare. Daily News mune nyaya inoti hurumende iri kunetseka nokuramwa mabasa kwevashandi vehurumende, zvinonzi iri kuedza kuvanyengetedza kuti vasaramwa mabasa. MuDaily News nekare, mapurisa anonzi ari kushamiswa neuwandu hwevanhu vari kupondana pamusoro penyaya diki dzinogona kugadziriswa murunyararo. MuNewsday, mutongi mudare rezimosva Justice Tawanda Chitapi vashora zvikuru kambani yeZimbabwe Power Company pamusoro pekutadza kuwirirana nekambani yeIntertrack Zimbabwe inotungamirwa navaWignoti vayo. Boboto pakati pavo rave nemakore mana risina kugadziriswa. Makateerera kuStudio 7, tiri kutefengera tiri kuWashington DC. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mazorazi, nyika yedu yeZimbabwe kutungamirirwa nebofu Mnangagwa, havana chari kuronga. Vangati kubvisa masanction kuAmerica kubhadhara makambani maviri mari miriyoni miriyoni pagore. Mari yechibvepi yaanobhadhara iyo nyika isina mari? Masanction anobviswa ndechi akaita kuureva kuvitwa vanhu, vanhu vakarwa nemasoja, vatumira masoja kuvauraya vanhu. Zvese izvo zvavazvione vanhu tikuchora kwedzero dzevanhu, unoti masanction ari kukonzera izvozvo. Pane vana masanction uori ndouri mangu vatanga vabvisa uori nekodzero dzevanhu dzavari kumbunyikidza. Kuti masanction ngaaike masanction kwavari ivo varikutadza kutyora, ngaabve pachigaro. Haasi kukwanisa kutonga vanhu kana kutungamirira nyika, haasi kukwanisa. Kuitwa sabhuje haasi kutoita, haasi kukwanisa. Haana chaanokwanisa kutungamirira.
Mangwanani akanaka vashamarira weStudio 7 wesina na mukomata wano kahwandira na Blessing Zulu majonga kande miri. Ndodokutaurai pamhaka nemara neZimbabwe kumira kushata kwakaita upfumi hwenyika neikonomiki yacho zvese. Matambudziko anoda kuti agadziriswe zvakanyanya, nekuti pari zvino takutoneseka naiwo nyaya yemagetsi kunyika, zvekutoti kune vanotozviitirawo mabhizinesi avo izvo zvinavo vakutambudzika zvisingaiti. Saka tinokumbira kuti yeshe dai vakuru venyika ava vaigona kumbogadzisa zvinhu kuti vagona kuita mubatira umwe, vasaite mazvake mazvake ndapota. Nekutiwo anonge adyiwawo zviyaziya agona kudini kubvawo pachigaro, ndokuti zvinhu zvigona kuendeke mune zvakanaka. Eya, tinotenda mune zvese zvaanotiitira yakuti yeshe kwetinotogara kwedu kuchipingo uko. zvigayo zvacho vanhu vakutoenda kutoonokora upfu pakuti magetsi anotoenda apa chibage chinonga chitori mukati mumagwere mwechigayo mwacho mukati imomo manje yeizi vamwe vanogona kutoti pane vanonga vatogaisana votoite kamuswe kemusenge kuti zvindipangurire 2kg 2kg okitoti vagona kutomubika munguva dzemanheru ye zviro zvaoma munyika amuna tokumbira kuti vakuru venyika vagone kumboti gadzirise iwo mbichana ispecial pamapraizi apapa ini ndiri mukoma David Nduna Njitimana ndiri kuno kusouth africa musoshanguve mupretoria ndobvira kuchipinge tatenda
makadi vashamari vestudio 7 zvinoshamisa zvikuru chaizvo uchinzwa zvino zvinotaurwa navamwe vanhu vanokuti vamwe vakadzidza ukuti kudzidza kwavo kune kuri kudzidza kwokukopa vanhu vakafanana nevava vanonzi haina mugwada america hainambobvira yakambotaura kuti kuda zveminda america yakatongotaura kuti izvo remekedzai kodzero dzevanhu ZANU PF ngairemekedze kodzero dzevanhu kwete nyaya yezveminda zveminda zvavava kutaura izvo zvaazvimwe ivo ngavateedzere mitemo iri kudiwa chete kuti izvo vakodzere kodzero vatemekedze kodzero dzevanhu vawanisi chinoitika vanhu vanourayiwa hapana chinoitika maopposition parties anosungwa asi nezanu vachifamba freely vanhu vachiita uori vachifamba freely pasina kana chinoitika tinokuona manje saka mai zvino ivo ngavave pachokwadi kuti izvo vari kutsikirira kodzero dzevanhu
makadi zenyu vashamarari vestudio 7 ndeita vandovesi ndirimunhutaura ndirimuno musouth africa ini nyaya yangu iri pavanhu vezanu pf ava vanongorotomoka sevanhu vakarara semunhu ari kuhope ndotoshaya kuti chii chavanotaura panhau yezvirango nhasi uno vakamuka vachitiwo zvirango zvakauyiswa nemdc mangwana vachatiwo zvirango zvakauyiswa nenhau yekuti takavatorera minda mavarungu vari kuzama kuti kutii ndotoshaya kuti ice cream yakatyiswa munangako yakabva yatyiswa vanhu vose iri vezanu pf vose vari kurotomoka kana ari safrank gunuyu ndorimwezvi
pamusoro yevakuru vestudio 7 ndinodambotaurawo maonero anguwo ndiri chizvarwa chezimbabwe ndiri musouth africa mupolokwano nawivipo yezimbabwe vanotonga nechisimba hurumende yezanu pf dai yakahwina pamaelection a2018 ingadai kusina zvose zvemademonstration vanhu vachifara ino tichangobva mumaelection totopinda mudemonstration vanongoreva pachena kuti zanu pf yakabira maelection saka kodzero dzavanhu ndodzo dzinodipa first kuti nyika iende mberi ivo vanombunyikidza kodzero dzavanhu tatambura mumasango umu zvinorwadza kushandira imwe nyika isine nyika yedu kumbirawo rubatsiro kuna vanokwanisa kutibatsirawo kune dzimwe nyika tivabvise mutongo hudzva nyika yemuzimbabwe tikwanise kushandirawo nyika yedu ibuderere nangopawo maonero anguwo
vadiko vana mukoma hwande mukoma blessing vese vashamarari vestudio 7 nevateereri vese muzimbabwe haini zvangu ndarwadziwa namashoko ataurwa navamugwadi kwai vamugwadi here yavo mashoko avanotaura anogwadza kutukira vashamarari vedu paredhio apo nekutuka isu kuti zvizhinji vezimbabwe zvichitambura munyika kudai kubva vataura zvinhu zvakashata kudai kuti asi kuti zvinhu zvakanaka munyika mashoko avana kutibata zvakanaka mani gwadziwa zvisingaiti kushavo toita sei mari idzo dzavada kushandisa kudopa america idzo vadii havo kudoshandisa muno muzimbabwe tichidoita zvimwe zvinhu zviri nani kana kudongoita zvakatarwa neamerica zvacho izvozvo kuti vasangishana bicho zviri nani pane kutambura kwatiri kuita munyika tenda hangu ndei mumwe kumeekwa
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemali yatumira mauto kuguta redogon pakati pemali uko kune misha miviri yeganga fani neyoro yakarwiswa pakaurawa vanhu makumi matatu nevasere. akakave kechipiri mwedzi uno musha uyi ichirwiswa nevanofungirwa kuti varwi vechurudzi chefulani nepeu. Dare rezimhosva muKenya rawana varume vatatu vaine mhosva yokubatsira varwi vechimoslem vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab, avo vakarwisa chikoro chepamusorosoro musi wa2 kubvumbi 2015 pakafa vanhu 140 nevasere, vazhinji vavo vari vana vechikoro. Varume vatatu ava vachapiwa mitongo yavo musi wa3 chikunguru. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vanoti vari kutangidza kudzinga vapoteri vanoita miriyoni pamwe chete naavo vari kutsvaga upoteri muAmerica. VaTrump vanoshora Mexico vachiti haisi kuita zvakakwana mukumisa kupinda muAmerica kwevanhu vanobva kuchamhembe kweAmerica. Mumasvondo mashomanene apfuura, zvizvarwa zvekuAfrica zvakatanga kusvikavo pamuganhu weAmerica neMexico zvichiedza kupinda muAmerica kuti zvitsvake upoteri. Vanomirira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muAmerica vatawanda dzokora. Vaudza Studio 7 kuti mitemo yamabatirwo nekuchengetedzwa kwevanokumbira upoteri yakasainwa neAmerica ichaita kuti vaTrump vatadze kudzinga vanotsvaka upoteri. Tabata vadzokora kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya muri kutaura iyi inyaya iri pamwoyo yevanhu vazhinji vanobva kunyika kwedu, asi ini sekuona kwangu handifunga kuti zvichabata-bata vanhu vese. Hazvigone kuti America ingomuka ichiti haichada vapoteri, nekuti yakanyorerana chibvumirano chakanyorwa muna 1951 Foundation of International Refugees. Ichocho chinotaura kuti munhu auya kuzopotera hagone kudzoserwa kunyika yake, nyika iyoyo iri kumushungurudza kana kuti yaimushungurudza, kana kuti inokwanisa kumuponda kana kumurova kana kumutsunga paanenge adzoserwa ikoko. Saka zvinenge zvisiri pamutemo wavakanyora ivo United States uyewo vakasaina. Asi kune vamwe vari kumberi vatinokwanisa kutaura nezvavo vanokwanisa kudzorerwa, ende vanhu ivavo vari pamapoka andingati mairi.
Mungatiudza kuti mapoka maviri amuri kutaura ndeapi?
Mapoka aya ndevanhu vaya vakapinda munyika yeAmerica zvisina mvumo, kuya kwavatinoti kujamba border. Vanogona kunge vakapinda nekupi, kana nekuMexico, kana nekupi, vopinda vasina kana chavainacho, vasina kana bepa ravanopiwa rekunzi mapinda muAmerica. Vobva vagara vasingazikanwe kunzi vari muAmerica, asi varingorimo muAmerica imomo, vowana nzira yekuti vashande. Saka vanhu ivavo vari undocumented, ndo vamwe vacho vanenge vachitsvagwa ivavo. Kwozoya boka rechipiri, iboka revanhu vaya vakapinda vaine matatunzi ma-student visa, kana kuti mavisa aya ekushanya, kana kuti aya ekuuya kumachechi, kana kuti aya ekuuya kumaworkshop. Vobva vapinda votadza kana kugadzira mapepa vagara kudaro, hapana chavaita, havana kunyorera kuti vawane asylum kana kuroora kana kuita zvinoita kuti unzi uri mugari wemuAmerica.
Ava vanga vari vanomirira MDC inotungamirwa naNelson Chamisa muAmerica vatawanda dzokora vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regati mbotarisa zvanga zviri munhau. Varavidzi vepaMidlands State University vakazivisawo nezuro kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa sezvo mari dzavo dzisingakwane. Grand Millers Association inoti ichiri kuongorora kuti hapana vemabhizinesi vari kukwidza here mitengo yezvinhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.